Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndivo memdzuru takatovanyorera tivataurira kuti haiwa please timboregerai kushandisa zita rokuti people first nokuti hamusiri mupeople first.
Varugare gumbo vanoti vakanyorera mai mujuru kuti vasashandise zita rebato rekuti Zimbabwe people first mushure mekunetsana.
Handizivi kuti tsamba iyi yakanyorwa kuna mai mujuru here kana kuti kumaWhatsApp nekuti ini ndakatoitumirwawo nabhasikiti pane zvemaWhatsApp.
Asi mutauriri wamai mujuru vaJelas Mawarire vanoti zviri kutaurwa navagumbo ndezvemugodzi Matsuro. United Nations yoyambira Zimbabwe kuti ichawirwa nedambudziko remakonye eamiwem. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rayambira Zimbabwe kuti panyika dzose dzemusadak ndiyo ichanyanyo kuwirwa nedambudziko remakonye anodya zvirimwa kana kuti maamiwem. FAO inoti iri kutarisira Zimbabwe kuti ichadyirwa minda inosvika mahekita zviuru zana nemakumi matanhatu nemakonye aya. Asi makonye aya achadyawo zvirimwa kuZambia, Namibia, Malawi neSouth Africa. FAO yakaita musangano wemazuva matatu muZimbabwe ichizeya nyaya iyi. Varimi vagarawo vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura. Mukuzeya nyaya yemakonye aya, Tabata mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Hatingarambi izvozvo zviri kuitika pasi. Chokwadi gonyeri riripo riri kubata minda yevanhu yakawanda. Vazhinji varasikirwa zvikuru. Asi nzira dzokuti tigadzirise dambudziko iroro nekuuraya gonye iri dziri kuramba dzichiidziwa navanhu vachiidza chino nechino zvose zvinogona kuti dambudziko iri risaramba richiimbirira mberi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti gore rino gonye iri aranyanya ririmo muminda mumaprovinces ari ose zvavo ari munyika yedu.
Asi mungati ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyonzwa varimi vachichema chema?
Maprovinces anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, ndokune nyaya yakanyanya kukura yegonye irori. Tichinzwa hedu kunana Midlands nekumwoko, asi hazvina kunyanya sezvo zvakaita kumaprovinces ari kumusoro kwenyika yeZimbabwe. Mashonaland province.
Ko mushonga wacho wekuuraya gonye iri uripo here? Zvinofamba sei kuvarimi?
Varimi vari kuedza zvose zvavangakwanisa kuita. Zvemushonga unonzi uyu ndiwo chaiwo chaiwo aizvozvo hapana. Vanoedza zvose kusanganisa vana setamaki, vana lambda necabral kupinda muminda imomo kuti zviite. Vamwe vari kuita kusenzisa nzira dzakasiyana siyana. Tonzwa iko zvino kune vamwe vamboedza mhiripiri nematota nezvimwe zvose. Murimi wemuZimbabwe ari kuedza kuti akuita kuti mbeu yake ibude.
Asi izvi hazvizokanganisa here gohwo izvi vaZakaria?
Ndozvezvimwe zvinhu zvinokanganisa gohwo. Kana tichitarisa paurimi hwedu, tinotarisa zvinhu zvinokanganisa gohwo zvinogona kubva pagonye rinotirova tichatanga kurima paya sezvatakaitwa nechiya chainzi Chilo Chilo WMCH. Takakanganiswa ipapo. Zvimwe zvinokanganisa gohwo ndiko kuwandisa kwemvura kwokuti kana tisina mafertilizer kuramba tichingoramba tichipira anenge agezwa aenda aya igohwo rinoenda. Kana tasangana nedambudziko rakaita seriri rinoderedza gohwo zvekare zvokuti hapana kuti vanhu vanoti tichaenda nepi kana tisina mushonga uye tisina ruzivo. Chikuru kuru munyika yeZimbabwe ndoona sokuti ruzivo rwokuti tigadzirise chinhu chakaita seichi patitari chinonzi fall armyworms. Paida ruzivo uye paida nguva pachida zvekare mari dzekuti kuve nemishonga inogona kurapa dambudziko iroro chairo chairo.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Varugare gumbo avo vari kunetsana naamai Joyce Mujuru nezveutungamiri webato reZimbabwe People First vanoti vavanyorera tsamba kuti vamire kushandisa zita iri. Vagumbo vaDidmas Mutasa nevamwe vanonzi vakadzingwa mubato iri, asi ivo vanotiwo ndivo vakadzingawo amai Mujuru. Izva pakuti pabva paita wada watonga muzinda wenyuchi. Mukuzeya nyaya iyi nezveutungamiri, tabata vagumbo avo vanoti vave kutsvaga mumwe mutungamiri mutsva.
Nhoo, zviri kufamba zvakanaka chaizvo. Takaita musangano wanga uchiita update vanhu nenyaya yakaitika kuti zvakafamba sei kuti zvizopesana namai Mujuru. Saka takawana vanhu vedu steering committee, founding members provincial coordinators vese vakauya kuti vazonzwa. Saka takaita musangano wedu wakanaka. Takataura nenyaya dzeutungamiri izvezvi kuti toita sei neutungamiri, nokuti takaita mistake yakakura panyaya yamai Mujuru. Petange tadzingwa kuzanupiri taangomanya manya tikati hatini toita muwana angari vice president ichatungamira tisingazivi maqualities ake. Saka this time hatiri kuita mistake, toda kutora zvinhu zvishoma nezvishoma timboongorora nyaya dzachona dzese. Saka takatenderana kuti tinofanira kugara pasi samaelders namafounding members namasteering committee togara pasi toongorora nyaya iyi tione kuti tinotisvitsa kupi. Asi tinenge tichida kutsvaka mutungamiri nokuchimbidzika. Toda kunzwa pfungwa dzavanhu kuti vanoti kudini, toita iko zvino kutsvaka mutungamiri kana tozoita kucongress and so on.
Asi pane vamwe vari kuratidza here kuti vane chidokwa dokwa chekutungamira?
Haningati varipo varipo hazvino, nokuti takavadana iko zvino tikati vedwei chinde munotsvaka vamungada kuti vakutungamirei.
Ko, panyaya yezita apa vagumbo zvinenge zvofamba sei?
Zita ndereduka ndere People First takatanga musangano uyu tikati mai Mujuru chitungamirai. Mai Mujuru nokutungamira nobva vakonewa. Saka mudemokrasi kana ukapiwa mukana wekuti utungamire ukakonewa, omboisvedeka woenda padivi vamwe voidzavo. Chiripo ndechokuti isu musangano medu takazvipira kuti hatidi kudzinga munhu ende hatidzingi munhu. Kana wakonewa tinokuita reassign, totisvikavo rimwe ribasa iri kuti womboregeravo. Ndozvatiri kuita kuna mai Mujuru. Kana vachida kushanda netsu vanongoitwa reassign vonoitavo rimwe basa. Haikona kutungamira, haya kutungamira kuchiko. Ende ivo mai Mujuru takatovanyorera tivataurira kuti haiwa please timboregerai kushandisa zita rokuti nanike People First.
Varugare gumbo vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri waamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire.
Handizivi kuti tsamba iyi yakanyorwa kuna mai Mujuru here kana kuti kumaWhatsApp, nekuti ini ndakatoitumirwawo nabhasikiti pane zvemaWhatsApp izvi zvavakuvazvana. Ichinzi yakanyorwa naGumbo naMutasa. Asi nyaya iripo ndevaZulu ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe haana kwaanonyoreswa kuti tanyoreswa bato iri zviri pamutemo. Chinoitwa ndechekuti munotoinda mondozivisa vezeki kuti tava nebato idzva. Ndozvatakaita isu. mukava bunza vagumba mukava bunza vamutasa nekuti ndimi munobwereketa navo munova bunza kuti koiye wakambozivisa vezeki kuti pava nebato itsva ndiani vanokuudzai kuti ndimai mujuru kuti ko magweta akanyoresa akanyora tsamba kuzeki achivaudza kuti kune pati inonzi Zimbabwe People First magweta ani magweta amai mujuru saka chinoshambisa ndechekuti sei magweta avamutasa ava aakuvatorerao marange rovha namasofa namakapu sei asiriwo akanyora tsamba yekuti vamutasa vane pati yavo inonzi Zimbabwe People First vakanyora tsamba magweta amai mujuru zita rakasainwa patsamba yekuudza zeki kuti kune pati inonzi Zimbabwe People First ndeeramai mujuru
asika ivo vari kuti ivo amai mujuru kana vachida kudzoka kubati vakasununguka kuti vadzoke asi vachipwa chimwe chigaro chisiri chekutungamira nekuti havakwanisi kutungamira
nai vazulu kana ukadzinga vanhu pamba pako woswerapo woswera wakagara pamba pako ipapo hauna umbobvako vanhu vanouya vachiti madzoko here unonzi madzoko pamba pausina umbobva ivo vanawo gumbo ndo vatakadzinga tikati chibvai muwane mukana wokudzokera kuzanu PF kwamanga magara muchingoda saka vanhu vakadzingwa vanozve kuti mai mujuru akadzoka kwatiri mai mujuru anodzoka kuenda kuvanhu vakadzingwa
mutauriri wamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vari parunare muHarare muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze nezvekunetsana pakati pehurumende nevashandi vayo uko kwave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vana chiremba vari kuramwa mabasa pari zvino ukowo varayiridzi vachiti vachatangawo kuratidzira nemuvhuro Dr. Kanyenze vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa asi panoda kuti paitwe hurukuro pakati pehurumende nevashandi vayo
chokutanga chingabatsire kuti dambudziko rigadzirwe ndechokuti hurumende inofanira kunge ichiona vashandi vayo sevashandi vane kodzero vane kodzero yekutaura nemushandirwi mukaona kuprivate sector kune manational employment council mapazi anobatsira kuti vashandi nevashandirwi vagare pasi nguva nenguva vachitaurirana kuhurumende hakuna mapazi akadai anobatsira kuti vashandi nevashandirwi vanga vachigara pasi zvakanyatsoti twasa
ko hurumende ka vamwe vanoti ine national joint negotiating council
yakasiyana nokuti iadvisory inongopa yambiro haina masimba ekuronga zvinhu saka vakabvumirana zvavanenge vabvumirana hurumende inogona kuzoramba kuti zvavati tiite izvi hatizvigoni vosiya zvakadaro saka nekuda kwekudaro zvinoita kuti kamoto kamberevere kapise matanda mberi nokuti hapana chinhu chinonyatsobatwa chichipedziswa chichinyatsosvinwa chichitopetwa chichinyatsokupedzwa zvakanyatsonaka saka naizvozvo nyaya dzinoramba dzichingotakurwa dzichiendeswa mberi saka muchingoona matambudziko anogara angori kwayo kuti mubhajeti minista wefinance anotaura kuti handichazvigoni zvekubhadhara mabhonasi kakuti handichazvigoni vanhu vavandisa hatina mari yokuvabhadhara tichaita zvinhu zvakadai nokudari nokudai asi pasina kutaurirana kwavanenge vaita saka chinhu chikuru chinodiwa ndechekuti pange paine commitment to social dialogue vanofanira kunge vachizviisa pasi pechirongwa chekutaurirana vachikoshesa kuti vashandi vedu vanhu vane kodzero vanosungirwa kunge vachiuya vakangoenzana nemushandirwi vachitaurirana nokuda kwezviri kuvanetsa zvino mukasagadzira chinhu chakadai chinobatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munopedzisira mave nematambudziko andamboreva ndichipika moto kamberevere kanopisa matanda mberi
ko Zimbabwe tichitarisawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweafrica kana kuti dziri musadacom tichitarisa kushanda kunoita hurumende nevashandirwi vayo mungati iri pachidanho chepamusoro here
kwete tiri pasi pasi chaizvo. Mukatotarisa mitemo yedu, mitemo yedu haina kubatana inonzi Harmonized Labor Act. Vashandi vemuhurumende vanotongwa nepublic Public Service Act. Vemuprivate sector vari under Labor Act. Saka mukatarisa maitirwo anoitwa zvinhu, mushandi wemuhurumende anoonekwa se-7. Sekuzova kwemu-7 haasi munhu ane kodzero, haasi munhu ane marights. Zvinosiyana neprivate sector. Muhurumende havabvumirwi kuita collective job action inoitwa zvakare muprivate sector. Saka matarisirwo avanoita mushandi wehurumende nemushandi ari kuprivate sector zvakasiyana. Ndokusaka kwenguva ndefu vanhu vanga vachitaura maringe nekubatanidza mitemo iyi kuti vashandi vemuhurumende vange vaine kodzero dzakangoita semuprivate sector. Muenzaniso wakanaka ndewesouth Africa. Kana mapurisa chaiwo chaiwo ane trade union yavo, vane vanhu vanovamirira, vane zvakare mastructures avanogara pasi vachitaurirana nevashandirwi. Zvakare mukatarisa South Africa ine masimba semuprivate sector ekuti zvavataurirana zvavataurirana zvavabvumirana vabvumirana. Saka veuzivo vakatomboenda makore mana achangopfuura aya, vakatoenda vehurumende maapex kanzo yamataura iyi, vakaenda South Africa kuzoona mashandirwo anoitwa kusouth Africa. Vakauya muno vachida kuedza kuita saizvozvo zvokuti vatiti vekueducation vanenge vaine bargaining council yavo, vekuhealthcare vainewo yavo. Saka zvinobatsira kuti mapazi ehurumende anga achigona kugara pasi nevashandi vavo vachibvumirana zvavanenge vachibvumirana. Zvavanenge vabvumirana ndo zvinoenderera mberi. Zvino muZimbabwe hatina nyaya yakadaro zvokuti tiri mashure shure maringe nebumbiro reInternational Labour Organization inokurudzira kuti vanhu vange vachitaurirana.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nava Thomas Majomba, mugari wekusengwe kuhurungwe kumashonaland west, nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Tichitanga nechikafu.
Parizinesi chikafu vanhu vanga vachimboita vachipimira vachiona chikafu apo neapo, asi vazhinji vacho vari kuraramawo nezvekurima izvozvo.
Asi tiri kuonaka kuti pane dambudziko rekuti mvura inenge yakati wandei gore rino, haisi kukukanganisa iyewo here?
Ipapo ndio problem yari tikuwadza parizinesi, mvura yawandisa zvisingamboiti. Dzetimbodzai dzanga dzakadyarwa nevarimi dzaakutoita dzichionyera dzimwe dzacho.
Imi munharaunda yenyu munowanzorimei?
Kunoku so far vanhu vazhinji vari based in maize netobacco, but you see tobacco yacho inenge isina yaafecta nemvura manje, zvekuti haizokwanisi kuzobudisa quality yield inenge isiratanyewan test.
Saka pakurima fodya apa, zvinhu zvakaita sana fertilizer zviri kuwanikwa azvo?
Leza hande rinyere dambudziko futi ratosangana naro kuti inenge ichinetsa kuwana, kuti tii pakunotenga kwacho inenge ichiedzerawo mari yepamusoro. Saka zvino zvekuti ongozvitesera ongozvitoya ongokwanisawo kuwana ongoshandisawo chona.
Kunze kwekurima iyo fodya iyi, muri kuraramawo futi sei?
Vamwe vanenge vachitoitawo zvekuita vachitengesa tengesawo, vakambotsvagawo kana matemba vachitengesawo vachididiwo, ndozvimwezvo zvimwe zvavaiita. Vamwe vaita vachemagarden.
Saka matemba vanonotenga kupi apa?
Zvinji vacho vanenge vachienda kumafishing camp kana kuti kukaribu, ndivo vanowanawo matembawo uye vachitanga kuita zvekutengesa vachinjawo nechibagiwo.
Ko, tikatarisawo zvivakwa zvemunharaunda yenyu zvakaita semazambuko kana kuti hamungati mabridge aya, hazvina kukanganiswawo here nemvura nemigwagwa yamunofambai?
Iroro idambudziko rakatokura zvisingamboiti kunoku, zvekuti mabridge achitaura kuti pane mamwe mari kuva mahombe chaioka, asi anenge ari maflat bridge aya ekuti haana mahosi pasi, zvekuti kana ukanzikwa naye mvura mota dzoona kutiwa kana izen kana dei dzakamira sinakwanisi kukurosa pamarukuro.
Saka
makesi zvekutakurwa kwevanhu zvese ari kuripota akawandisa zvisingamboiti.
Zvii zvamuri kudawo kuti zviitwe nehurumende kurerutsa upenyu hwenyu?
Totokurudzira chese kunyanyanyanya panyaya yemvura yemabridge apa, kuti ngavakwanisawo kutionawo tawanisawo mabridge akati simbei dani aripo parizinesi bose, nekuti marukuva akawanda sokuta exemble irikuva rinonzi Senge kana Kanyati ane mabridge madiki diki, but marukuva akakurisa zvisingamboiti.
Thomas Majomba, mugari wekusengwe kuhurungwe, vanga vari parunare kuhurungwe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka kunge tine hurukuro na muzvare Jesse Majome. Vanova ivo mudare we MDCT vachimirira Harare West uyezve vaimbove sachigaro we Parliamentary Committee on Justice and Legal Affairs. Shondora pfura muzvare Jesse Majome vakawanikwa ivo vachisiiswa chigaro ichi chichipiwa nhengo yezano PF. Tichanzwa kuna muzvare Majome kuti zvakafamba sei uyezve zvinoreve chii kumabasa ari kuitwa nemadzimai mudare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda makadii vateereri.
Tinoona kuti Shondora pfura makawanikwa imi muchimiswa basa sasachigaro weParliamentary Committee inomirira Legal and Parliamentary Affairs mudare. Zvinoreve izvi?
Ah, zvinongoreva kuti ndakabviswa. Handina ndizvo zvisingati zvinoreve, asi ndizvo zvakaitika. Zvakaitika marimwe zuro musi wechipiri pazvakataurwa muParliament naSpeaker veParliament vamutenda.
Tinoona kuti imi ndimi vamwe vemadzimai vanga vakabatawo zvigaro zvepamusoro imomo mudare. Izvi hamusi kuona here kunge zviri kudzora mashure basa riri kuitwa nemadzimai vadare?
Hongu, ndinozviona sekuda nekuti kuParliament vatungamiriri vemuParliament ndo vanotungamirira makomiti. Parliament kune makomiti anosvika kana 20, just over 20. Makomiti waya i6 chete angachitungamirwa nevanhukadzi. Sazvinoreva kuti kubviswa kwandaitwa ndabviswa bvapagadzi kwamunhu zvinhu vekuzanupf. Saka zvinoreva kuti vakadzi vatosara va5. Saka hazvisiri izvo zvinotaurwa nebumbiro remutemo. Muchikamu chechi17 zvinoti panofanira kutorwa matanho ese aikuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevarume kunyanyisa nyaya yekubata zvenzvimbo. Uyezve paramendi inosungirwa kuti basa rayo guru nderekunge richiona kuti bumbiro ratedzerwa nekurichengetedza. Saka kana Standing Rules and Orders Committee yemuParliament ichikwanisa kuita zvinhu zvakadai kuti haina kana ndifunga zvinoratidza kuti tiri mashure chaizvo kuti haina kana hanya.
Zvii zvamunoti imi zvingadai zvakaitwa semaonero enyu?
Pafanira pachitowedzerwa vamwe vanhukadzi kuti vaenzane vaende vaite chikamu chepakati nechipakati. Muutungamiriri ihwohwo hwemuParliament nemakomiti, iri basa remakomiti nderekuongorora kuti hurumende iri kushanda nemazvo here. Saka tinongoziva tese kuti handisei Justice Legal and Parliamentary Affairs mune zvemutemo. Zvino hurumende yacho vanhukadzi vanofanira kunge vachiwanawo mukana wekuongorora nekuti vanhukadzi vanogara zvinoitwa vanosasarira mashure nezvakadaro. Zvinenge zvakakoshawo kuti vange vachikwanisa kunge vachiongorora kuti hurumende iri kushanda nekuti pakashayikwa kana ndingati nezvemutemo zviri kana pakasungwa munhu ngatiti kana mumba, vanhu vanotambudzika vanhukadzi vanosara vachichengeta vana ndo vanobika chikafu chekuendesera zvakangodaro zvese izvozvo. Mumatare edzimhosva tinoona varivo, havana mari kazhinji yekubhadhara magweta, saka vanosaririra chaizvo panyaya dzekubatwawo zvakanaka. Saka zvinhu zvinoda kuti ziso nezwi revanhukadzi ringe richipindawo munyaya dzenu zvematongerwo enyika nekutungamirira. Asi vakaramba vachipaura kudai zvinoti netsei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda muchitendei.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nasekuru Prince Mutandi Siwanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata, musangano rezinata. Hurukuro yedu iri panyaya yehuroi zvichitevera kubuda kwenyaya yemwanasikana aigara kwamurewa uyo anonzi ari kungobuda waya dziri kubuda mugumbo. Zvinove zvinhu zviri kukatyamadza vanhu vakawanda. Vamwe vari kunongedza kuti unogona kunge huri huroi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Siwanda.
Makadiwo zvenyu vateereri.
Aiva, tinoimba vateereri vapenyu vakatomirira kunzwa kuti sekuru Siwanda zvii zvavari kutipakurira nhasi.
Izvozvo.
Sekuru Siwanda, tinoona mazuva apera aya pakabuda nyaya yemwanasikana ari kunzi aichengetwa nambuya. Mbuya vanove amai wemudzimai azororwa nababa mushure mekunge baba wasiyana naamai vemwana uyu. Asi vanonzi vaimushungurudza kwamurehwa kwavaigara naye ikoko, zvakazosvika pakuti anga achiita ronda pagumbo pari kunzi pari kungobuda waya dzinotochororwa dzichibuda. Tichitarisa chiitiko ichi sekuru, munoona sei?
Tinoona kuti aya mabasa ekuroya aya huroi muchivanhu. Tinoona kuti kana takatarisa nyaya yacho tinoona kuti mwana uyu anga akashireketerwa, nekuti zvinogona kuti muchiona sewaya izvo zviri paitori mwena unogara zvitoma zvekushereketa, asi zvinenge zvichibuda sewaya. Tinoona huri huroi mutsika dzedu dzechivanhu, mabasa evaroya.
Huroi hwanhasi nehwekare hwasiyana here sekuru? Nokuti tinoona kuti waya chizvino zvinoka ichi
chinoitika kuvaroi. Varoi vanhu, huroi hunoshanda muvanhu, saka vanofambawo vachifambidzana nenguva nezvinenge zvinoti varoi. Pane vanhu ndo pane varoi, saka hazvizosiyana. Saka kana tichitarisa kuti waya zvinhu zvinofambidzana nenguva yaizvo, zvinogona kuona munhu achibudisa kana zvipunu, iwo kana zvipunu zvaakushandiswa mukuroya, ndo zvavaakuitawo. Vanofambidzana nezviriko nguva iyoyo.
Tinoona kuti baba vemwana vaichema chema kuti vanetseka, vashaya zvekuita kuti mwana abatsirwe. Sesangano rezinata, mune mabatsiriro amungaita here mwana uyu?
Ichokwadi chaicho, isu sesangano rezinata tinenge tichida kuti vaende kumaofisi edu. Tine madzichiremba, nekuti zinato togara tichifudzana nevaroya. Saka tinoona kuti vakauya kumaofisi edu ezinata vanokwanisa kuti vabatsirike. Vakaenda maofisi edu ari mumaprovhinsi ega ega, muHarare tiri pa98 Cameroon, kwozoenda kwaMutare, tozoenda muBulawayo tiriko. Saka maofisi edu aya anoshanda ari mareferal office. Saka vakasvika ipapo vanosvikobvunzwa vopuwa nyanzvi dzinoshanda mukupedza uroyi hwakaita saihwohwo. Zvinorapika.
Kune vamwe sekuru vachiri kuti uroyi hakuna. Tichiona chiitiko ichochi, zvii zvamungataurira vanhu?
Tingati muchiitiko chakaita sechichichi ndechokuti vanhu vazive kuti uroyi huriko. Anenge asati aroyiwa ndiye anoti uroyi hakuna, kasi ukange waroyiwa ndounenge une chirevo chokuziva kuti uroyi huriko. Tiri kutonetsana ipapa nehurumende panyaya yeWitchcraft Suppression Act inoti uroyi hakuna. Hurumende iri kuti ine mamasections atinoona kuti zvine udzvinyiriri zvekuti havaroyi vari kutoita matumbu, vari kugarika nekuti vari kusapotwa. Nekuti ukange uchiita seunonanga munhu kuti muroyi, iwo ndiwo waendeswa kujeri. Pane pamwe patakanga tichifamba nehurumende tichitaura navo isu sesangano rezinata, takasvika pekuti ivo vanoti ivo vanoda pane enough evidence. Saka parana ipapa pekuti pari kubuda waya idzi, evidence iri pachena uroyi. Saka inyaya yekutoti angafanira kungonga achitopinda mutongo wemumakore anokwana kuita mashanu, mhosva yakaita sekuroyiwa kubva kwaitwa iye mwana yeyu.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu sekuru Siwanda. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri.
Maita basa sekuru. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Siwanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mwaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. United Nations yoyambira Zimbabwe kuti ichawirwa nedambudziko remakonye eamiwemu. vagumbo na mai mjuru vorwira zita rekuti Zimbabwe People First. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina, Chris Gande munau dzechindebele.
Isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo mhlaka 18 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla enganqoba na kukhetho.
Udibona lapha ukuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire ngaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele kuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa?
Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli.
Umhulumende weHomeaffairs asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthumbe esiyacela asilani document uyafika nje afake ama-fingerprint akhe kuhle kube lula.
Izakhamizi zesigaba seMathebelele North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi osekubangele ukungenzi kahle kwabantwababo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Umbuzo lo ulandela inkulumo kaMawarire ebulenjini beFacebook lapho azise ukuba ulakho kudinga usekelo lokuba ngumongameli nxa ixesha lingavuleka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda othi yena uMawarire uyabe ezimotshela isikhathi nxa engafuna ukuba ngumongameli welizwe.
Ke yuthi ukusekelwa ngabantu nxa ungakangeni kwezombusazwe kulomahluko lokuthi bakusekela ngalipi nxa usuke kwezombusazwe kulomahluko omkhulu kakhulu. Ngakho ithuba lakhe angiliboni lilikhulu kakhulu kulesi sikhathi.
Kodwa bakhona abathi uphiwe lapha emlonyeni njalo ukhanya engumuntu okhaliphileyo, asikho na okungenza ukubana abe ngumuntu ongathola usekelo?
Ye udiwo lweze politiki ukuthi ngaku into zangkhona kazipheleli lapho, ziphelele ukuthini uzafanele aqalise ukudinga izimali zokuhambisa umkhankaso wakhe njalo adinge labantu abazafuna ukusebenza laye, abantu labo abazamsebenzela bakwazi ukuthi kusetshenzwa njani njalo besikhathi esincane kakhulu sokuthi aphumelele enguyedwana nje ngoba abantu abamaziyo abacabanga ukuthi akaphumelela abantu abasemadolobheni kuphela laba ku-internet ababonakala ababona lapha kubo-Facebook njalo njalo. So loba yelabantu abamthandayo bakhona abanye abangakamzwisisi kangako khona uhombolekani ukuzamhlupha kakhulu.
Kodwa asithi engangena emaphandleni ayikhankase azithi yena nguye.
Udibo lapha ekuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire ngaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele kuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa?
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwele bilitano. Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli. linkamba ivulwe kusemthethweni umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa izolo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ubesemkhosini lo lapho okuphawulwe khona linkamba.
Siyakwazi ukuthi kudala indawo leyi ibokunzima ukuthi abantu bengene khona kuloko ganga, abantu belala emzileni, abanye bebhadalisa izimali ngoba abantu bebehlala isikhathi bengaanelisi bangene phakathi bafake izikhalazo zabo. Uhulumende weHome Affairs asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asilan document uyafika nje afake ama-fingerprint akhe kuhle kube lula, yinto umongameli uZuma kade evula namuhla. Kanti-ke futhi kade besebetshintsha-ke ibizo lendawo leyo lisuswa ukuthi Maraba Studies okuthiwa iDesmond Tutu Refugee Center, ukuze bathi bona babizwe ngobaba umfundisi uThutu yikuthi ngumuntu owamela amalungelo abantu ikakhulu kwele South Africa. Bathi labo bafuna ukuhamba enyathelweni zakhe ukuthi bamela amalungelo abantu abasuka emazweni atshiyeneyo bebaleka becela ukuthi bezophephela lapha eSouth Africa.
Nxa umuntu efuna ukuyaphephela khona kuyini kahle kahle okufunakalayo?
Umuntu nxa efuna ukuyaphephela khona sebekwenza khathesi wakuyikho kumumethwe yilokho esingawubiza sithi green paper. Bazama ukuthi batshintshe umthetho khona loku amend Refugee Act yokuthi umuntu nxa engena kumele ahle azitshe ukuthi yena uyisiphephele. Banike incwadi engathatha insuku ezingu-14, incwadi leyo abese siyacela ukwenza appointment eDesmond Tutu Refugee Center, sebemnika khona iphepha ukuthiwa i-asylum document. Bengamnika-ke iphepha lelo ukuthiwa i-asylum document sebezabe lokhu bekhangela emuva lapha asuka khona ukuthi into leyo athi yena uyibalekele iyiqiniso yini. Bengabona ukuthi into leyo iyiqiniso sebemnika lokho kuthiwa i-refugee status, kodwa nxa kungayisikho qiniso bahambisele. Abanye abangenayo babe namapassport nxa bengena e-board, abanye babe ngenawo ama-passport. Kodwa laba sebephakathi okwenzakala khathesi yikuthi umuntu uhambe ephethe i-passport yakhe, i-passport yakhe bafike bayithathe bayigcine. Nxa-ke lokho esefisa ukubuyela ekhaya use-cancel i-application yakhe ye-asylum.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi okubikwa ebangela ukuthi abantwababo bengayenzi kahle esikolo. Sixoxe lomunye umzali olomntwana ongayenzanga kahle izifundo zakhe eDete, umnumzana Stanley Torima.
Mina ngiyisakhamizi esedete engihlala edete, ngilomntwana ofunda edete ema-secondary school. We are not happy with the results kubantwana abahlala la ama-examinations a-2016 umnyaka ophelileyo. Isikolo sethu idete ema-secondary school izuze 14% out of the 59 students candidates who set for the examinations. So it's so pathetic. Kuyayangisa, ubuhlungu, angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini.
Manje ubona ungani kuyini okungaba kubangele ukuthi abantwana bengayenzi kahle?
Umphathi isikolo wathi esi-addressa kule abayibizayo ukuthi i-annual general meeting, wathi enye imbangela ngeyokuthi i-Ministry of Education iya-deploya untrained teacher to come and teach ezikoleni khonapha. Thina we said how can that happen? They should do deploy trained personnel. Then umphathi isikolo wathi esithi Ministry of Education iyasiya ukuthi they are no longer employing. But the million-dollar question ngeyokuthi if they are no longer employing, why are they employing untrained teachers? It would rather be good kuti bona they employ qualified personnel on contract basis. So impendo yonaleyo vele ayisisuthisi. The Thema Secondary School isikolo sakudala, I don't know how many years ago. Isikhathi ungathola khona umbalisi uyabengatrenanga, isikhathi esana nxa ukuthi uyarelifa umuntu uyabe hambe kumaternity leave kumbe uyabe hambe ku-annual leave yakhe. So why kuyenzakala lapha especially ibhinga lewange?
Lo-ke ngumnumzana Stanley Torima, umzali womntwana ofunda eDete, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eDete.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho izakhamizi esezihlalela khona evalweni ngenxa yabobhinya. Ngilesakhamuzi umnumzana Diva Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Kwenzakalani lapho?
Kumbimba baba Nkomo kulensumansumane yendaba esisenzakala lapha eyabantu asebedlwengula njalo babelobusela endaweni abantu besigabaza kumbimba kusiya ezigabeni zebhambazi.
Kulezehlakalo ezingaka ungasibalela ukubana kwenzakaleni kwenzakalani?
Okokuqala isehlakalo esingasibala kulomama kulogogo ngoba ngugogo sifile umuntu osekhulile oleminyaka efika mhlawumbe 80 owakombimba laphana ufike wangenelwa ngabantu bafika bamdlwengula baqeda laphana bamtshaya bamlimaza okungangokuthi kuye kwafika esigabeni sokuthi uzewathwalelwa wahanjiswa esibhedlela. Kube sekubuya njalo kuba lesinye isigameko njalo esizakale laphana kumvalela kuyinto njalo efanayo isenzakala ukudlwengula lokutshintshelwa sokudlangile esigabeni esingazi ukuthi ngeqiniso kanti inhloso yakhona yalaba bafana esigebenga lezi kanti kwenze njani abangaphi
amapolisa wona thini?
Amapolisa babunkomo njengoba sikhuluma basemkhondweni bayazama ukuthungatha umkhondo ukuthi babathole laba balisa ngoba kodwa kukhanya umfanekiso lokuthi ngabantu abanjani sebekutholile. Ngisitsho nje balokhu besabujikajika kuyena leyana indawo bezama ukuthi batholisise kahle ukuthi bengabe bengaphi laba bafana ukwenzela ukuthi baboshwe njengoba beyisigila mkhuba benje besenza izinto ezingalunganga esezifaka abantu ukuthi baphile ngendlela engalunganga bahlalele evalweni kukanti bona basezigabeni zabo.
Kungaba izigilamkhuba eziningi lezi kumbe isigilamkhuba esisodwa athina amapolisa khonapho anakanela abantu abaningi yini?
Ngendlela okwenzeka ngakhona kubonakala engathi ngabantu abambalwa ngoba kwenzeka kwesinye isikhathi kwenzeke ebhambathi kuphinde kwenzeke la kombimba. So kungathi kusolakala ukuthi kungabe ngabantu abambalwa ababandakanyeka kulesi sigameko. Kodwa-ke kukhanya njalo bekungathi kuyasolakalela njalo labanye labafana abasuka besiza ezigabeni bezosebenza. Ukuthi sikufake kuxwayiseke kakhulu ukuthi abantu nxa bethatha la bafana lababeya bezosebenza babanikeze umlandu njalo babatshele kuyisolo ukuthi lapho esigabeni siphila njani siphila ngokuthula langokuhlalipha abantu abadala njalo kube ukuthi abantu abasebenzayo kuyinto efaneleyo njalo ngingakhuluma ngayo phambilini ukuthi abantu kufanele ukuthi baregistiswe izithupha kwazakala ukuthi labo abantu bavela ngaphi ngoba izinto ezinje esikhathini esiningi zenziwa ngabantu abangazalwayo esigabeni yibo abantu abavame ukuthi bathola besizakala besenza izigameko ezifana nalezi.
Izakhamizi zona zithini ngalolu daba?
Izakhamizi babunkomo ngingachumana lesinye isakhamizi esihlala khona phana kombimba kunzima into yakhona ngoba nakathesi kunzima ukuthi babone ukuthi njalo nxa bengabuya bathi bayathatha into le bayifake umthetho ezandleni zabo mhlawumbe kuzojika usasa umthetho ubakhulele. Yikho basethe basanikeze amapholisa ithuba lokuthi abazame ukuthi bathungathe laba abalitha babone ukuthi bengenze njani kodwa nxa ngabe kuthekisile amapholisa izakhamizi zithi zizangenela ngoba abakwazi ukuthi bangahlala bekhangelane lesimo esinje kukanti into le iyaba-affecta bona njengabantu njengabahlali bakhona ngoba kusenzakala ebantwaneni babo kusenzakala ebazalini babo.
Abathe badlwengulwa laba uke wakhuluma ngogogo osele minyaka engamathumi ayisishiyagalombili abanye babo ngabantu abanganani?
Abanye babo ngabantu abasaqinileyo kancane ngoba abanye ngabantu kade besayenza abakade bezihambela nje mhlawumbe uthole ukuthi ngumuntu osuka kombimba ehamba ngenyawo ethe ebhambazi nxa ungakhangela umkhandlo ukusuka kombimba uthe ebhambazi igusi lonke leliyana kungumango nje othile otshengisela ukuthi abantu abahamba kulwana umango ngabantu abasaqinileyo. Ugogo uluthizi kubona lokuthi bona bamlande emzini wakhe lele bamlanda phakathi ekhaya kodwa lo abanye laba ngabantu abasebethathela izimali bedlwengulwe besendlela ezinzini zala bezama ukuthi bevelele emayitengu ebhoda besiza kombimba.
Phose lokucina tu.
Into engayitsho baba Nkomo ukuthi isicelo sami ngizothi bantu bakithi zamani ukuthi libe abantu especially kakhulu abangomama bengahambi ebusuku njalo abantu nxa kusizakala ubona ukuthi mhlawumbe uhlala wedwa noma lihlala lingokumama libalutshwana zamani ukuthi lilale ndawonye ukwenza ukuthi nxa kuthe kwafika into enjalo kube lo munye ozayena ukuthi ahlaba umkhosi omakhelwane bezwe.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dube siyabonga.
Ngiyabonga lami baba Nkomo.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Difa Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngukama namle 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 namshishi namle namba.
Siyabonga ntungameli, lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxalo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Sihlaziya udaba lokuthenga imota kaMeya ebiza imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Ms Khandi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngibingelele labalale.
Njengezakhamizi lithini ngodaba lwemota kaMeya leyi okuthiwa iyafika yona more than $100,000?
Kulezi gaba ezimbili esizigalayo njengezakhamizi. Okokuqala siyananzelela ukuthi ubaba uMeya ubengasela moda, lokho siyakunanzelela. Njalo kuyadingeka ukuthi imoda belayo. Sinanzelela futhi ukuthi bekukhanya ngathi nxa uMeya ehamba kwesikhathi ukuthi nxa ehlala eflyer, especially nxa ewithin elizweni lapha, kuba lohlupho lokuthi imali yakho ibanengi. So ke iprinciple kumbe ingqondo yokuthi uMeya athengele imoda ebiyingqondo enhle, asiyongqondo embi. Kodwa sikutsho ukuthi siyananzelela imali ebhadele $118,000 ngomumo esikubona kathi eselizweni. Abakhanya akhamizi yananzela ibani imali engathi ningi. Kodwa bese sithi zona sokulomqhubo omnye ongathi awumhlanga eZimbabwe ukuthi nxa umuntu esehamba kumbe mhlane ethemu yakhe iphele kuba uMeya uhamba le moto, ilihlupho lwabantu. Abantu bathi bona nxa leyo moto ithengiwe iyi-property ye-council ukuthi lamhlana ithemu kaMeya i-expire, imota leyo iyasala e-ofisini isetshenziswa ngulowo ongenayo. Izakhamizi lokho akubahlukuluzi. Kodwa-ke nxa kuyikusitho ukuthi uMeya mhlane ithemu yakhe i-expire, leyo moto iyahamba la ibe yi-personal car, kulapho kulo hlupho khona. So ngezinye indlela sithi thina imota leyi sicela ukuthi ibe yi-property ye-council. Namhlana ithemu kaMeya i-expire, imota leyo isale ku-council. Kungaba njalo kulahluko. Kodwa nxa kufanele ukuthi uMeya sizihambahambe le mota sokule problem.
Bekunga kunjani ukuthi kuthengwe imota elentengo engani phansi?
Sesingena kuloko angazi ukuthi ngesidlibe ngakufaka njani. Sesikhala lapho kuthiwa ngama-priorities. Lapho ngivumelana la ukuthi ngomumo esiwukhayele waseZimbabwe sokukhayeleyo ukuthi ngenxa yokuthi i-service delivery layo ngathi iyasileya lapha lalaphayana, imota ibikhangelelwe. Last time ungakhuphulela imota eyayithengiwe yayibalwa kuma-something thousand, khathesi wayinanzela is almost double. So lokho kutho izakhamizi lokukhona ukuthi umethengele imota kulanto embi, kodwa intengo yayo yesuke yakhwela kakhulu. And lokho abantu kuyabahlukuluza ukuthi hambe ngale uthathe leyo mali kwathengwa, kumbe asithi thina imota ezihamarole okwenzise eze-service delivery, abantu bekuzabathokozisa ngoba imota ziyabe zibenefit i-community insuku ngensuku. Kodwa-ke ukuthi intengo yale imota ebeyi-118 yikho okuyi-problem, yikho okuyi-problem.
Manje njengezakhamizi izikhalazo zenu liziqhubele phambili?
Babakhani enza kutela khona ukuthi siseZimbabwe. EZimbabwe uhlupho yikuthi abantu bangaze balethe izikhalazo zabo, akulamuntu olalelayo. Lapho ngifuna ukukhuluma iqiniso lami lonke. Ziningi into esezilethiwe, uyakhumbula sihlala sikhulumisana emuva ngale sithi hhayi kule nto ezohambi kusapha loku lalokhu, akulamuntu olalelayo. So-ke yiluhlupho esihlana lalo. Kodwa ngile qiniso lokuthi kwelinye inhlanga baza kuzwa ukuthi lakhamizi yakhala ukuthi hathi bo nxa kusenziwa izinto especially sikhanye i-economy yelizwe leZimbabwe, ake kuzanywe ukuthi nxa umuntu ithenga izinto ezile mali ephansi kuthi lezi zinto ezidura kube yimota ezizasebenza ku-service delivery, lapho sibili izakhamizi zicacile. Kodwa-ke ngibona ngathi hhayi, abantu sebekhulumile, ama-voices azwakele. Kodwa njengoba ngithi yathi iseZimbabwe yanxa abantu bekhulumile, ungabona futhi kusasa kusenziwa futhi okunye okungahambelani nezakhamuzi. Yilo nje ihlupho esiba lalo lweZimbabwe ukuthi abantu abalalelwa, abantu benza ngendlela ababona ngayo. Kodwa bekhohlwa ukuthi phela imali vele ezakhamizini. Kuyisifiso sethu lo mnakano wethu ukuthi engxenye eZimbabwe sayo sifike kupoyinti yokuthi abantu bebefunda ukulahlonipha abantu bebabakhipha imali. Ukunxa abantu bengakhuluma, abantu beke belalele ukuthi abantu bathi
hhayi, kwezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga babagande, ngiyabonga kubalaleli. Sengathi ingaba losuku olulu.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC eVoice of America. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la shortwave 4930 6065 la ku 13860 kilohertz. Kwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa loDokotela Sikhululiwe Ngwenya olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights sicubungula isimo sezempila kahle elizweni. Siyakwamukela kuhlelo odokotela.
Siyabonga.
Nxa odokotela bekhalala umsebenzi kwenzakalani lapha ezibhedlela zikahulumende ikakhulu kwabesifazane?
Bababelethayo kuyabe bekhona abantu abayabe bezabancedisa, kodwa kuyabe kuncediswa kuphela labana abayasebebazeisana esengophumayo. Abanye bonke bayabe bekhangela mhlawumbe buyele izikhathi eziningi bayabenza buyele ekhaya nxa kuseduzane bekuhlalela emaduzaneni ukwenzela ukuthi nxa umntwana sebuya ekwanisa ukuthola usizo. Kodwa kula muntu othi nxa esefelela lakhani kuthiwe khona ngoba odokotela abakho emsebenzini eswele unesi singalutshwane ukuba lama-situation kanjalo.
Ungasichasisela ukuthi isimo sezempilakahle elizweni siphatha njani umphakathi ikakhulu abesifazane?
Isimo sikhanya sisibi kulezi nsuku. Ukuswelakala kwemali nokuswelakala kwe-motivation yabodokotela laba abaye besemsebenzini. Kodwa abesifazane bavele bona beluhlupho nxa bebuya ukuzodinga usizo ukuthi yabodokotela. Even kuma-research kwabonakala ukuthi kuyabanzimela ukuthi beze begcine sebefikile esibhedlela. Ngoba singakhangela amasiko ethu athi abesifazane kumele beqale bebuze obaba bengakabuyi esibhedlela. Khangele futhi ukuthi abesifazane ehambe labantwana esibhedlela ubaba kumba abadala labo anti nxa bengazange betho siyabanzimela. And isikhathi eziningi abesifazane kuyabahlupha ukuthi bevumele ukuthi abantwana kwenziwa ama-procedures kibo ngoba yabe sithi kumele kuqale kubuye abanye abadala kumbe abokhulu labogogo bebuye bezokhuluma njeyibo abanikazi babantwana. So sikhangelane la yena yale into iyi-challenge kakhulu kithi nodokotela ngoba isikhathi sayo sese sihamba akadiuze lokhu eyande esibhedlela kodwa umuntu wesifazane mele abantu abasekhaya ukuthi bebuye bezoyenza i-decision.
Abesifazane abanjalo libaxwayisa lithini?
Siyabaxwayisa sibili sikhulu sizama ukukhuluma lawo but sesinanzela ukuthi abesifazane abaningi abakwazi amalungelo labo ahambelana lento zempilakahle. Baya bengakwazi bengazisisi isikhathi esiningi ukuthi umntwana lo ukugula kumbe ungaba ngumntwana ungaba kuyiphi ihlobo sakhe. Izikhathi eziningi izihlobo ziyabe zingazisisi ukuthi kuyabe kusenzakala.
Sesikhangela yona inhlanganiso yenu kahle kahle kuyini elikwenzayo elingathi kuyanceda abantu?
Siyabe sifuna ukuthi sithole ama-opportunities anjengalawo ngoba izikhathi eziningi siyabe sokho sikhuluma sihlezi ematafuleni kodwa uma singakhulumanga leningi yabantu abaseZimbabwe abantu nxa bengawazi ama-rights abo siyabe singayenzanga umsebenzi wethu njengabodokotela. Kuyabe sikwenza kathesi ukuthi abodokotela sabe buya bezokhuluma labantu belalele erediweni. Kwezi sikhathi kuyayenziwa ama-talks even esikolo even ema-churchini nxa abantu befuna ukufunda ngama-rights abo ama-health rights abo babe bayakwanisa ukudingeka izindlela ukuthi abantu befunde kanjani. But by right vele abantu kumele besuke esikolo sebekwazi ama-rights abo bengabikwazi ama-rights abo njengabantwana kuphela but bekwazi ama-rights wonke hambeana nomuntu. U-organization nale kulama-students futhi ayabe esebenza lamanye ama-students kwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuzisisana kuma-levels wona lawo. Sisebenza futhi ne-international organization of rights sabesebenza labo sincedisana ukuthi even ne-organization yama-lawyers sonke sabefunisa abantu bekwazi ama-rights abo basabesebenza ngendlela ezishiyeneyo abanye labo betageta ukuhambelana la izinda be-women ama-women lawyers uZimbabwe women lawyers layo futhi iyabe khona khona lapho.
Umsebenzi wenu libona ingani uyaletha yini umahluko elizweni?
Xa sikhuluma uhulumende yabe lalela esenza ama-response afanele so ngeke sithi umsebenzi wethu angeke sikhangele phansi ngoba siyakwanisa ukukhulumela abantu izinto ezisenzakalo.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo dokote lingavaleli sabalaleli.
Ngisale kuhle iningi laseZimbabwe libe kwazi amalungelo nama-health rights. Siyabonga.
Sibongile lathi. Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Sikhululiwe Ngwenya olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Sixoxela eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha kuhlelo lwethu lona lolu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile, ube lela ngelihle.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then they show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right. And I no drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come me is a big baby. When me reach them say what you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring me rum come chop. Hey, you know sister that me a black man and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come, he gone down. Fourth one come, he gone down. When the fifth one come, them ask me again. Them say, are you sure that you can manage them? Chew me a gwan like big man front a friend. Me say, oh you mean? Give me five more of them. Sixth one come, no problem. Seventh one come, no problem. Eighth one come, no problem. Ninth one come, no problem. When the tenth one come, me say, Lord, how are this? Why am I doing this foolishness? Why is the room spinning like this? Lord, my God, I think I'm going to be drink too much and you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, I'm drinking them gone, some people. Oh, I'm drinking them gone, 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 gone. Oh, I'm drinking them gone, some people. Oh, I'm drinking them gone. Like the girl me used to know by the name of Susie. One glass of vodka, she get tipsy. Yes, tell everybody her life story. Any man want her, well, she very easy. One night she so drunk, totally. She no remember not a thing about it. 9 months later, blue baby. But the bad thing is she no know a daddy. If a Tom, if a Dick, Harry could be Harry. Could be Fred, could be John, Harry could be Larry. Could be Jack, couldn't be Jill, but it could be Harry. The only thing we know for certain, it was not me. Nobody drink too much if you can't take it. No drink too much if you can't hold it. Nobody drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Why drink till you're paralytic? Every minute you are run a toilet. He make you broke when in a public. Regurgitate upon your carpet. Make you tell everybody all your secret. No drink too much.
No drink too much if you can't take it. Ingoma ka Makapi is gqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na. Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeMarabastard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.